Mwaka wapfuura uyu isu senyika hatina kunyatsokohwa zvakanyanya zvakakwana kumaprovhinsisi anosanganisa Matabeleland, Masvingo nemanikaneni. Tozoti kumaprovhinsisi kwatinositi tinosiwana kuti tikwanise kuwana chekudya chakakwana ndiwo ana Mashonaland, kunova kumaShonaland West, East nekumaShonaland Central. Ati pari zvino ndinotoona kuti chero kumaShonaland Central kwacho kune kumwe kwataa kutotanga kutonzwa kuti kune zhara kuti vanhu vawane kubatsirika. Tine vanhu 1.7 million vari pazhara. Ichidaira kuti pari zvino zvinogona kutoona kuti vawanda kupfuura ipapo nekuda kwokuti dzimwe nenguva pavakanga vachiri kutarisira tichiti vari kukohwa, vanhu vakazoona kuti zvavanga vachikohwa hapana zvazvakaburika.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanopa rubatsiro vari kuti vanenge vachipawo vanhu mari yekuti vatenge chimwe chikafu, vari kuwana mari yakawanda zvakadii vanhu?
Tinenge tichiti mari iyoyo $25 pamhuri. Tichitarisira kuti vanokwanisa kutenga chibage imwe shomanana inenge yasara okwanisa kutenga hatinoti maserials kana kuti hatinomaningi mapauses hatinoreva kuti miriwo yekudyisa namafuta okubikisa. Ndisingasivi vangu semunhu achangobva kusvika kuti ingazokwira here kupfuura ipapo, asi tichibva mwedzi wakapera tingati October November ndochibvumirano chataa tinacho muhurumende, ndozvataa tichitopa isu seministry yesocial services. Asi takaona zvakare kuti haikwanisike kuti inge ichienda kumaprovhinsisi akawanda nguva yakareba nekuda kwokuti mari yacho ishoma. Saka ini ndinofara kana kune ripoti iyoyo yabuda yekuti takuda kuti tichibetserwa kuti tikwanise kuti tipe vanhu mari yatinoti public assistance kana kuti cash for assets. Zvakatotinakira nekuda kwokuti mhuri yedu ine nzara. MuZimbabwe hamuna kukohwewa zvakakwana, vanhu vane nzara, maprovhinsisi akawanda. Takawana madistricts atinokwana kusvika 52 atinotarisira kuti iwayo akarega kubatsirwa tinotori nezvara. Apa tiri kutaura kuti nevamwe vacho vanotobetserwa yatiri kuti izvo green loan scheme, asi mukatarisa vatinoti very vulnerable kana kuti varombo vakadzamisisa kutambudzika ndochembere harahwa nherera vanhukadzi vanochengeta vana kwozouya vana vanochengeta vamwe vana nevarwere vamwe vanorwara vari pamushonga nevatinoti terminal iyo. Vanhu vanotarisirwa zvikuru vakatarisa nebazi randinotungamirira rezvashandi nemagariro akanaka evanhu. Ivavo vanhu ivavo chero zhara kuuya kana kusauya, vanhu vatinongogara tichingoti tinofanirwa kuti tichivabatsira nekuti basa rehurumende kuchengetedza mhuri yayo kana kuti vatinoti the nation kuti vanhu vakwanise kunge vachirarama nekukwanisa kufamba.